Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechishanu chikunguru 26/2024
makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hei zvino zviri muchirongwa chedu.
Hurumende yomanikidza varimi kupinda muchirongwa chepfumbudza ichiti vakasadaro havabatsirwe nechikafu munguva ino yenzara.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvoramba zvichisungwa munyuka iyi.
Madzishe anoti ave kushushikana kuedza kugarisa patsva vanhu vari kudzingwa mumapurazi vachinzi havana magwaro akakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti varimi vasiri kupinda muchirongwa chepfumvudza havasi kuzobatsirwa nechikafu chinopiwa vanoshaya. Asi mashoko ehurumende aya ari kutsoropodzwa nemasangano anomirira kodzero dzevanhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwechikomba District Agricultural Show mudunhu reMashonaland and East neZuro, munyori mubazi rezvekurima vaObed Jiri vakati hurumende ichanyima vanhu chikafu vasiri kupinda muurongwa hwepfumvudza.
Ndini dzokorore vanhu vanozofunga kuti ndataura ndisingazivi zvandiri kutaura. Kamu September, munhu wese anenge achipiwa social welfare, tinenge takutarisa kuti washera zvivinda zvigani zvepfumvudza kuti ugopiwa social welfare. Nekuti hatidi kuti munhu arambe ari vulnerable. Isu tinozviziva kuti pfumvudza inopundutsa. Saka munhu akasaita pfumvudza anowira zvemushara. Tomurega akadaro.
Asi mashoko avajiri aya anotsoropodzwa nemutungamiri wesangano rinomirira madzimai anorima kumaruwa reZimbabwe Indigenous Women Farmers Association Trust, amai Depina Nkomo.
Saka izvi tikutodawo kuti hurumende itibatsire isati omesere. Nokuti vakati nyima chikafu tinodyei, kwakaita drought, hakuna kana chekudya, mhuri dziri kusafa nenzara. We are struggling here mumafarms kuno maresettlement, kwese kumaA1 farms kuno, hakuna chekudya. Chibage chacho kuti uchitenge mabhaketi yari kuti uritenge, rakuita kuma $12-$15.
Asi mukuru wesangano rinomirira vakadzidzira zvokurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe, vaDixon Kubvakacha, vanoti hurumende yatora danho rakanaka.
Danho iri rakakosha nekuti rinokurudzira vanhu kuti vashande, vakawanda vanorwadzwa nekurima uku. Asi pakaita mubairo pamberi, rinovanyore zvakanyanya basa iri. Pfumvudza ndo imwe yenzira dzakawanda dzakatorwa neSecond Republic kudzinga nzara mumamisha nekumaruwa nekumadhorobha.
Mumwe mudzimai akapinda muurongwa wechikomba Agricultural Show asina kuda kudomwa nezita nekutya kuzonyimwa chikafu audza Studio 7 kuti achangotevedzera zviri kudiwa nehurumende.
Tingadiko zviri izvo zvataugwa nevakuru, tinongoteedzera izvozvo.
Asi mutauriri wesangano rinoshanda rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavelas Kumalo, vati kunyima vanhu zvekudya nekuti vatadza kutevedzera chirongwa chehurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende yedu kana ichiita maprograms ekubatsira vanhu, haifanirwi kuzenge ichityisidzira vanhu kana kusarura vanhu. Nekuti ikatyisidzira sematauriro akaita vajiri ayo, kune kusiri kubatsira vanhu asi kuvambunikidza pakodzero dzavo.
Vajiri vakatiwo zvakakosha kubatirana pamwe chete mukuedza kurwisa matambudziko anounzwa nekuchinja kumamiriro ekunze akafanana nekusanaya zvakanaka kwemvura kunozokonzeresa nzara nekuparara kwezvipfuwo. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe 7.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Zviratidzwa zvechikomba Agricultural Show zvakaitwa pasi pedingindira rinoti Innovation, Resilience and Solutions to Climate Shock. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuchikomba, ndini Tobias Mudzingwa.
Bazi rezvekurima nekusimudzira maruwa nasi raita musangano kumonomutapa hotel muHarare wakanangana nekuzeya urongwa hwekurima hwemwaka unotevera. Dingindira remusangano uyu ranga rakanangana nekuwanisa vanhu nezvipfuyo zvekudya zvakakwana. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti vari kutarisira kuti goho remwaka unotevera richadzikira nezvikamu zvinodarika 21 kubva muzana kana kuti 21% zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vange vachitaura nhasi vakuru kubva kubazi reCBZ, ADA, Zimbabwe Association of Dairy Farmers uye Zimbabwe Commercial Farmers Union. Muguzia nezvemusangano wanhasi uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig.
Tinoona isusu kuti urongwa huriko kumonomotapa hotel urongwa hwakanaka zvikuru kuarimi. Takatarisa nenyaya yegadziriro yemwaka watakatarisana nawo wekunaya kwemvura.
Asika tave kutopinda muna nyamavhuvhu, varimi vasati vava nehuso hwekuti mwaka uchafamba sei, hachisi chanonoka here chirongwa ichi?
Chakati nonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana Machi chaiko chaiko, nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana Machi na April. Patozopinda kupera kwana April tatononoka kugadzirira mwaka. Nyanye takatarisa nyaya kuti vhuringe richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter ear.
Ndobvunzawo kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi?
Ti musangano wekuti tinenge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichienderanawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana. Vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu, vamwe nyimo, vamwe zviyo mapfunde, tinozobhadhira mari dzakati. Saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari, uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichiti dzidzisawo zvakare kuti iwo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho neunaku. Wanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachitidzidzisawo zvakare kuti mwaka watakatarisana nawo unenge wakamira sei.
Muchivakurudzirawo zvipi ivo varimi ava?
Ndiri kuti kune varimi wedu we huyai tidzidze, tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei, takanangana nawo sei.
Sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuedza kuita musangano nehurumende yeSouth Africa kuti vataure nezviri kushushikana kwavo neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kusungwa munyika iyi nenyaya yemagwaro. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, Valion Schreiber, vanoti kunze kwevamwe vari kusungwa vasina magwaro, hurumende yatanga kuzeya nyaya yekuti voita sei nezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho zvine magwaro kana kuti exemption permits zvakanzi zvisadzingwe nedare. Zvizvarwa izvi zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 250,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara.
Izvozvo chaizvo zviri kuitika kuti vanhu vari kunhongwa pavanenge vari kumabasa kana mumugwagwa chaimo, zvikuru sei kana vachinge vachifamba mumugwagwa yemadhorobha makuru aya. Unongonhongwa uri mugwagwa imomo wotobvunzwa kuti chiratidzo chitupa semuno, kana usina zvonzitiratidzo yepasipot inotadza kuti nemagwaro anombovezwa kunge uri muno. Saka kana usina zvese izvozvo wotobatwa woendwa newe. Saka ndo zviri kuitika izvozvo, vamwe vari kubatwa vari kumabasa, vamwe vachifamba. Saka ndo mamirira zvakaita.
Imi sesangano munokurudzira chii kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina mapepa parizvino kuti zviite.
Tinoti vanhu ngavaedze nepavanogona kuti vaite mapepa kuitira kuti ugare wavo muno hunge huri hwakatsvetuka. Kana vasina havo mapepa, isusowo zvetinotiwo kuyo kune iyo hurumende iyo South Africa, vamwe vanhu vevanhu vavari kubata ivava chikonzero chiri kuita kuti vasange vaine mapepa ndiyo hurumende yacho iri kunonoka kubetsera vanhu kuti mapepa avo ange achibuda nenguva. Iyo havo mafezi yacho iyoyo inozokonzera kuti vanhu vachikotwa vachiendeswa kumusha yakataura kuti ine backlog mazana ezviuru kureva kuti tingangotarisa about 300,000 yemaapplications ende vamwe vanhu vapo vaane makore vakatsveta maapplications avo kuhome affairs ikoko pasina mhinduro yavakapiwa. Saka vanhu ivavo vazhinji vacho vanopedzisira vaakunzi vaive vanhu vasingadikanwe vari kugara munyika zviri kunze kwemutemo. Saka isu tiri kutiwo zve aiwa zvehongu vamwe vanenge vasina magwaro asi kwavo vane magwaro chiitai zvekuti muvape zvimanho zvinhu zvenyu kuti zvikonzero aidha movapa magwaro avakaapply kana vasingakwanisi kuwana magwaro movapa zvikonzero zvekusavapa magwaro kuitira kuti vanhu ivavo vakwanise kuzvifungira kuti voitei neupenyu hwavo. Nekuti kana wakamirira magwaro hauna zvimwe zvaunoita unenge uchingoti ndichamirira gwaro rangu riya kuti ribude. Saka izvozvo zviri kuitwa nehome affairs nehurumende yemubatanidzo yesouth africa vachitevedza mutemo wavo vachionawo kuti ivo vari kuitawo zvekuti vanhu vanokada kuti vaite mapepa vari munhu vaita mapepa iwayo.
Pane zvamuri kuita here semasangano anomirira zvizvarwa zvezimbabwe kuti mutaurane nehurumende imomo musouth africa panyaya iyi?
Hongu tiri kuedza nechinguva chipfupi chinoteera tichas sangana togara pasi tohwereketa tohwisisana kuti zviri kumbofamba sei.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbuzana Chambara vange vari parunare muSouth Africa. Direct from Washington, the voice of
America. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
United Nations inoti huwandu hwevanhu vakafa pakuyerera kwemadhaka kwakaitika mushure memafashamu emvura muEthiopia wasvika pamazana maviri nemakumi mashanu nemanomwe. Asi sangano riri rinoti huwandu uhu hunogona kusvika pamazana mashanu.
Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutedzeri wavo amai Kamala Harris vakasangana nezuro nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vakataura nezvenzira dzekuedza kumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Pari zvino vaNetanyahu vari kuitawo musangano kuFlorida navaDonald Trump.
Madzimambo, masabhuku navana sadunhu vanoti vakatarisana nedambudziko revanhu vari kudzingwa mumapurazi nehurumende vachinzi vakagara zvisiri pamutemo sezvo vasina tsamba kana kuti maoffer letters. Nondorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kubviswa papurazi reWater League kwaZvimba ndiva munationiti vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi.
Uyu ari kuti akatora purazi ari kutodevelopa marodzi ake handinizvo achiti musha akahwina musha akatenga musha saka chingorimo vanhu varimo havasi kuzoti vanoenda kupi.
Vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri. Mambo Nembire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko reLands Committee.
Asi kana paita matambudziko akanyanyisa vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda. Vaenda kuna mambo, mambo anogona kuendawo kuna chair weminda pa district anova district devolution officer unogadzirisa chichemo ichocho.
Mambo Chundu vaAbombasera vekwaChundu kumashonaland West vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare.
Saka kuita dambudziko revana vakadaro manje kuti anoenda ona kanzvimbo kadikidini kaanofungira kuti ndokanoita ogara ipapo makore maviri matatu mana orenda munda kune mumwe.
Mambo Ngezi vapita pasi pamire vekumashonaland west vanoti vanhu vasina pekugara vari kuwanda mudunhu mavo.
Ndakavaenda kune ndikati pana mhuri iri kudzimba pafamu toibatsira sei takave kulaidzo vanhu vachita tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutanisa izvozvo oro ewe panonge paine imwe nzvimbo ine kunonge yaoneka vanotsvaka zvoyavoona veneizvi kuti panokwanisa kuakomodita vanhu ivi topinda mukomiti zvichaite kunge zvaipa nemunhu wani.
Sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vekwazvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiyiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe.
Vanhu ivava vakadzimba, ndinotaura nemwana wangu adzinga vanhu hongu zviri pamutemo kuti adzise vanhu ivavo kana asingawirirani navo. Asi kazhinji inini ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaidi nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende, nekuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti.
Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo Ishe Fortune Charumbira vaudza Studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda. Vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe.
Ndosaka tati kuna majoint venture kana uchigona kurima ita pano munhu paA1 wonoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo, iwe une asset inonzi overlay. Ngatiite marry these two so that we move forward. So that's what we want to do.
Pasi pebumbiro remutemo renyika, hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene, zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munau dzemitambo, makundano e2024 Paris Olympic Games ari kuparurwa manheru ano. Zimbabwe iine vatungamiri vakawanda kubva kumapazi ehurumende kudarika vatambi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van Dewes-Duizen, Denilson Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyahora naIsaac Mpofu. Chero kushungurudza veruzhinji ndechekuti Zimbabwe iri kunzi nevatungamiri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti pane vatungamiri vanosvika 60 nevanomwe. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe varingisai mapondera vanoti havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa.
Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagame vakamirira nyika yeZimbabwe seyatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi ovatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8.
Vachinyora padandemutande reX, munyori mukuru mubazi rezvekuritswa kwemashoko Vanik Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuParis. Vati vanhu vakaenda 10 nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvevamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo Muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket nerugby Edmond Mtetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya.
ne 7 maathlete ne 67 vanhu vachizonoitei vari kunotamba here oro vane chikoro chimwe chavachanodzidza.
Pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan, Zimbabwe yaive nevatungamiri 13 asi vatambi vari vashanu chete. Vaimbove nhengo yeparamende yeNorton vatemba muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rweParis yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki.
Taifanga kuti tichengetedze mari inde kudevelopment yemitambo munyika. Tambi vashoma asi maofficials akawanda. Unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndozvagara zvichiitika makore nemakore.
Murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kutedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana-siyana.
Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, ndosaka dzaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei kunongo distance nenhau yokuti izvo maathletes acho o vamhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto.
Kune vanoongorora nhau dzemitambo, America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa neChina, Great Britain neJapan. Menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa mangwana. MuAfrica mutoini Kesty Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe. Makundano eParis Olympic Games aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa11 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Hey, makadiniko pa Studio 7 apo, ndiri Farai Stole pamwe nesi apo, tine chichemo wo, bengrede re POSB, rinova bengre vanhu, harisiri kupa vanhu, mapersonal loan, amene kuti chii chiri kuitika, kuda havana chivimbo nemazigi, mari yedu iyi, tibvunzireiwo kuti wai vasingapiwe ruzhinji, loni dzemazigi, tatenda.
Obed Masaraure anomirira kodzero dzavarairidzi. Arambe akashinga vana muzvikoro vari kutambura, vana havana kana mabhuku, munotori nezhara, nevarairidzi vacho havana kana mari dzavari kufora. Saka vanoburisa chokwadi ichi kuhurumende haidi kuti izvinzwe. Obed Masaraure akafanana na vamwe vese vanosungwa vachishungurudzwa kodzero dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngairemekedze kodzero dzavanhu, nyanye vana vechikoro. Nezhara iri kunetsa muzvikoro, vana vari kuziya izvezvi chero mumadhorobha hamuna kumira zvakanaka. Obed Masaraure, tinomira newe, ramba uchimirira kodzero dzavarairidzi.
Ini ndinoitwa agendi ndinobva kuChipinge. Yanga iri pakuti isu vana veZimbabwe ngatidzidze kuti kana tikavhota after my elections wawina wawina, handitika. Ngatitarise kuti munhu wataura shoko rataurwa kana tiri kumisa nyika kuenda mberi ngaritoitwa iroro. Ngatisatarisazve kuti watarisa musisi here kana kuti muzano PF. Hano musisi ye unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi. Muzano PF unogona kutaura shoko rinovaka nyika rikaenda mberi. Ngatisaita unozokumbimbindoga. Ngatibatanei titi inonzi unity. Tivake nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yakanakisa zvisingaiti. Ngativake nyika yedu murunyararo. Munhu wataura shoko asatariswa kuti wabuda mumba mani kana kuti wataura ari mbori kubato ripi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Mochikamu chedu chemagitare Shondorino, Ivan Zininga weStudio 7, anokupai hurukuro yaaita nemuimbi wenziyo dzechitendero mufundisi Donald Zabron, chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica.
chiri kupisa ichi sana mwe mtwene mukati saka chinonetsa kutamba nacho saka naitiza my calling yekuva in ministry for almost 20 years now and then you know mwari kana adult zvakeshe panguva yedu yeah, you use anything to get your attention.
Saka inini zvii zvakaitika kwamuri?
October 2022. Stove of church. Ndakaenda kubasa. Ndipo kubasa ndakaenda kumba. I literally lost my life. Ndakafa. Ndakatanga kunzwanisa kwanza kufema. Ndakatadza kuona. And then ndakapaka motikari. Ndakwasa kupaka motikari. And then from there, wakandwana ndaka from motikari. Mzimaya ndwana ndaka from motikari.
Mgoma Zebron imbo mirai. Murukuti tiripa mepoga mgoma. Makafa mgamuka.
Makambo nzwa wana. Ndakafa ndakenda kudenga. Ndakanoona gehena. Ndakanoona kutuka chichi. Ndaka zoka back to life.
Hmm.
Just, you know, to few people who say that. Actually, that happened.
Takambonzwa kumashure uku chuni dzenyu dzichirova kugodzi chaiko.
Ndozvatumwa namweya mutsvene kasi zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo. Hanzi zvine varidzi.
Saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanzi iripo apa paEP?
Pazviru patiri kuimba paya tichiti naJesu ndiye simba rekukwira pakata. Kana wanga wakambozorora wambo backslider wakanzwa ndiyoi tichirira so wega unonzwa kuti ndikufana ndichokwira makata angu panapa ndikufana kudzokera kwandofana kunge ndiri.
Saka vari kuda kunzwawo mimhanzi iri paEP iri vanoiwana kupi?
Manzi iri yakatekeshera kwese makaenda paYouTube makanyora kuti Zabron ZABRON mobva mati mpara mobva mati I live a life of praise. I live a life of praise. Apple Music, Spotify, pane pese pese panorira Manzi.
Was a Friday tombonzwa mangoma zvishoma kubva kuna mukoma Zabron. Dance like David.
I live a life of praise, oh. I know there fear nothing more, nothing more. I'm not afraid of what I see. I serve a God of miracles, miracles. I say I live a life of favor. I know there fear nothing more, nothing more. I'm not afraid of what I see.
Mange muchinzwa kambo kanonzi Dance Like David kubva kuna mufundisi Donald Zabron. Avaita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuBaltimore muno muAmerica. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu munyika pamberi pemusangano weSADC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Washington.